Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, mbudzi 22, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni inoona nezveminda yeZimbabwe Land Commission inosvitsa kumutungamiri wenyika gwaro retsvakurudzo yayakaita pamusoro pemashandisirwo nekugoyerwa kweminda. Gurukota rezvemari roparura urongwa hwarinoti huchaita kuti hurumende isarasikirwe nemari nekuda kwehuori chikiribidi pamwe nekusashandiswa kwemari zvisina kujeka. Israel neHamas dzinoita chibvumirano chekuregerera vari muhutapwa nekumbomisa hondo muGaza kwemazuva mana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezveminda yeZimbabwe Land Commission nhasi yasvitsa gwaro retsvakurudzo yayakaita riri pamusoro pekugoverwa pamwe nekushandiswa kweminda rinonzi Information Management Systems Audited Farms Database. Gwaro iri rasvitswa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Gwaro iri rinoti uwandu hwemapurazi akaongororwa unosvika pazviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvina zvine mazana mashanu ane makumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 254,538. Tsvakurudzo iyi ine chekuita nekugoverwa kwakaitwa minda. Kune minda iyi budiriro yaitwa kune vakapiwa minda, kuchengetedzwa kweminda pamwe nemasango, kuwaniswa rubatsiro rwekuti varimi vagare zvakanaka vachiwana unyanzvi hwekurima, zvikwanisiro zvakaita semakirinika nezvikoro pamwe nemigwagwa. Mukuru wekomisheni iyi Komishina Tendai Ruth Bare vaudza vatori venhau kumuzinda weState House muHarare kuti zvakavatorera makore mashanu kuita tsvakurudzo iyi.
We concluded the audit in August this year, and the total that we audited is 254,500.
Uwandu hwemapurazi atakaongorora hunosvika pazviuru mazana maviri nemakumi mashanu nemana ane mazana mashanu nemakumi matatu nemapfumbamwe 254,538.
Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeAfrostein vaAncelius Nyamufukudza kuti tinzwewo maonero avo.
Takatarisa zvabuda musarudzo muongororo yanga ichiitwa nevebazi rehurumende rinoona nezvekushandiswa kweminda mirefu uye minda yakapamhama. Tinoona kuti varimi vazhinji vari kugona kushandisa minda yavo zvine hungwaru, asi pane avo vari kusangana nemamwe matambudziko. Zvinoratidza kuti ivo kwavari kurimira ikoko kune matambudziko anosanganisira kushata kwemigwagwa yavanoshandisa kuenda kwavana vachienda kwavanotengesera zvirimwa zvavo.
Asi ongororo yakadai haina chaingabatsira nyika here pari nhasi?
Zvabuda muongororo yekushandisa kuri kuitwa minda uyezve paminda yanga ichiongororwa inoratidza inopfuura iyo zvuru zvisere, zvinoratidza kuti mafa varimi vedu vari kurima sei kunzvimbo dzavari. Tinoona kuti pazvese zvataongorora zvataona izvozvo kune zvabuda musarudzo iyi tinoona kuti varimi vazhinji vanokwanisa kuwana zvine pundutso mukurima kwavari kuita kana vakakwanisa kudzidzira kugona kushandisa minda yavo zvinohungwaro iyo yatinotiwo land use and management planning.
Saka iye murimi mungamukurudzira kuti zvii zvaangachiita kuti arimewo zvine pundutso mumazuva amaakurarama iko zvino aya kuminda uku?
Kana vakakwanisa kugona kushanda pamwe chete nevamwe varimi vavo vari munharaunda dzavo pakukwanisa kugadzirawo migwagwa yavanoshandisa, zvinogona kuvaitira nyore kuitira kuti vasangoramba vakamirira hurumende kuti inge ichiuya nezvinhu zvinhu zvese zvavanenge vachida. So ndinoona kuti izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kubatsira varimi kuti vakwanise kunge vachirima zvine pundutso uye zvimwe zvezvikwanisiro zvavangangoda zvinova michina inokwanisa kuti vange vachigona kushanda vari in real time or in connection nezvinhu zviri kuitika kune maguta uye kuye kwavanotengesera zvirimwa zvavo.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeAfrostain waWenceslas Nyamufukudza vari paRunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaparura urongwa uhwo vanoti uchaita kuti hurumende isarasikirwe nemari nekuda kweuori, chikiribidi pamwe nekusashandiswa kwemari zvisina kujeka, izvo zvinonzi nehofisi yaAuditor General, ndizvo zvimwe zviri kuita kuti hurumende irasikirwe nemari pari zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwerisk management guidelines and framework for the public sector, vanyume vati urongwa uhwu hunofanira kutevedzwa nemapazi ese ehurumende, makambani ari pasi payo, makomisheni pamwe nemakanzuru, vachiti kana izvi zvikaitika zvinochendesa chimiro chehurumende sezvo inenge yavakiita zvinotarisirwa neveruzhinji. Vange vakamirira munyori mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vamasimba mudzungairi vanotsanangura kuti sei vaparura urongwa hwanhasi.
Treasury yaona kuti tanga tiri kusangana nezvibingaidzo zvakati wandei mumaererano nemashandirwo anga achiitwa mukushandisa dai pfuma yenyika, uye mukutarisa kuti zvimwe zviri kuitwa zvisinei hazvo nepfuma, asi kune zvinogona kubingaidza zvaonekwa kuti aiwa zvakakodzera kuti setreasury tive tichiisa urongwa hwokuedza kuti izvozvo zvinopingaidza zviedze kudzivirira.
Mukuranwa nezvekufambiswa kwebasa muparamende yeZimbabwe, vaNesbet Samu vati vanotambira urongwa hwanhasi uhwu vachiti hunoita kuti vaone kuti hurumende iri kuita zvainenge yakaronga here.
Urongwa uhwu huchatibatsira nekuti kana tovabvunza tichivadeedza tinenge tine reference point, tinenge tine document ratinenge takabata chiti aiwash SI-135 ya-2019 inokumbira kuti risk chive chinhu chikuru, maregulations aapo, saka taakubvunza zvine gwaro.
Hurumende yaparura urongwa uhwu zvichitevera uori hunonzi nehofisi yaAuditor General huri kuitika mumapazi nemakambani ayo pamwe nemakomisheni nemakanzuru gore rega rega. Mugwaro ravakaburisa muna 2022 vakafanobata chigaro chaAuditor General amai Ria Kujinga vakati mapazi ehurumende kusanganisira mahofisi emutungamiri wenyika, bazi rezvemari nekomisheni inoona nezvekurwiswa kwewori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vanoshandisa mari zvisina kujeka kana zvisina kurongwa, uye dzimwe nguva vanopa mabasa kumakambani anotadza kutenga zvinhu zvinenge zvichidiwa. Izvo zvinoita kuti hurumende irasikirwe nemari pamwe nekutadza kuita zvainenge yakaronga. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti urongwa hwaparurwa nhasi uhwu hunogona kuderedza uori muhurumende kana ukatevedzwa.
Chinhu chakakosha kuti urongwa uhwu hunge huchiimplementwa to the spirit and letter of maguidelines acho neframework. Pakawa necommitment newill yekuimplementa urongwa uhwu zvinogona kubatsira zvakanyanya kuderedza matambudziko corruption and mismanagement and corruption public sector.
Asi mukuranwa nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Bofana vaudza Studio 7 kuti havaoni urongwa uhu uchibudirira.
Kungoda kufadza nzeve dzedu isati vari kudzimba tifunge kuti pane zviri kuitwa izvo pasina. Ngavabotanga vabata. Ivo vaitaurwa nana auditor general ngavabobatwa, ngatibonai action paramende yacho. Pana kabosungwa here nenyaya yemalaptop akanzi haidhura zvinoshura mari, yakazoenda kupi nyaya iyoyo?
Gore negore auditor general vanoburisa magwaro anoratidza kuti mari yehurumende iri kubiwa kana kushandiswa kana kusashandiswa zvine mwero, uye hapana matano atorwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Hamas inonzi yaita chibvumirano neIsrael chekuregerera madzimai makumi mashanu pamwe nevana vari muutapwa, ukuwo Israel ichibvumawo kumbomisa kurwisa Gaza kwemazuva mana. Chibvumirano ichi chaziviswa neQatar, iyo yanga ichitungamira nhaurirano idzi. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. Vari muutapwa ava vanotarisirwa kuregererwa mangwana musi wechina kana pasina chimwe chakanganisa. Israel iri kutarisirwawo pasi pechibvumirano ichi kuregererawo madzimai nevana vemuPalestine vane chitsama vari mumajeri emuIsrael. Chibvumirano ichi chiri kuuya zvichitevera masvondo ehurukuro dzinonzi dzaitungamirwa neQatar, America neEgypt. Hondo pakati pematiwi maviri aya yauraya vanhu vakawanda. Bazi rezveutano muGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas richiti vanhu vashaya muhondo iyi vanodarika zviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vanodarika chiuru nemazana mana 1,400. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party muzvinafundo, Uraya Izembe.
Panyaya yehondo iri pakati peHamas nehurumende yenyika yeIsrael, chirongwa chokuchinjana nhapwa dzehondo dzakapambwa namativi maviri awa muhondo chinhu chakanaka zvikuru, nokuti imviro mviro yokukoshesa upenyu hwavanhu. Chirongwa icho chinonza mucherechedzo wokuti hondo inoparadza, inouraya upenyu hwavanhu nezvisikwa zvose pasi rino, zvinosanganisira zviumbwa, zvivakwa uye zvose zvinoshandiswa pakurarama. Saka icho chirongwa icho chichi chinobudisa pachena kuti upenyu hunofanirwa kuchengetedzwa kwevanhu vakatapwa vari mumajere ehondo mbiri idzodzi. Zvinounzazve koshesa nyaya yekukurukura kana vanhu vapesana maonero.
Munoona chirongwa ichi chichibudirira here, uyezve zvakakosha sei kuti pave nenhaurirano pakati peIsrael neHamas kuti hondo iyi igopera, uyezve kuti nhapwa idzi dziwanikwe idzo dzichiwanikwa dzichichinjanwa?
Hurukuro zveiyo iyo kuchinjana nhapwa iyi dzehondo inotara futi nyaya dzekodzero dzavanhu panyika dzokugarisana muzvakanaka mujekerere. Saka chirongwa icho chiichi chinofanirwa kuti chivandudziwe namativi ose anoda kuti hondo iri pakati pe Hamas neIsrael imire.
Munoona zvichizomira sei mune ramangwana panyaya yenhaurirano pakati peIsrael neHamas?
Ndinoona kuti zvatanga nokupana vanhu vakasungwa timaviri iwaya zvinoita kuti vanhu vachitanga misa hondo iyoyo, kuti nyangwe vanhu vapanana nhapwa idzi vochiziva zvekuti hatisi kuda zvekuzoita nhapwa zvepakati pavanhu.
Medzisiro yakanaka pakati pevaviri ava ndeyeyi?
Panofanira kuti pachiunzwa utongi hwejekerere nokurarama kwomufaro pakati pendudzi mbiri dzomuIsrael nodzomuGaza, West Bank dzomuPalestine.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengero enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party muzvinafundo, Uraya Izembe, vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari parunhare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wechikwata cheEuropean Union chiri kuongorora sarudzo muDemocratic Republic of Congo akazivisa nezuro chipiri kuti vari kutumira chikwata chekutanga chevaongorori vesarudzo 42 kana kuti 42 munyika iyi. DRC iri kutarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika nenhengo dzeparamende musi wa20 zviita gore rino. Vanhu vaviri vakapfurwa ndokufa, vamwe vashanu vakakuwadzwa muPhiladelphia, guta guru rePennsylvania muno muAmerica nechipiri usiku, muchiitiko chinonzi nemapurisa emhirizhonga inogona kunge iine chekuita nezvinodhaka. Vagari vemamutare vari kugara vakabatira ura mumaoko vachityira kutapurirana chirwere chekorera nekuda kwekushomeka kwemvura muguta iri. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Mvura iri kunetsa muguta iri nekuda kwezviri kugadzirwa kunobva mvura iyi kuOdzani River, izvo zvapa kuti kupombwa kwemvura kumbomiswa kwemazuva akati kuti nezuro ranga riri zuva rechina vagari vasina mvura yemupombi. Mumwe wevari kutyira utano hwavo ndimukoti Justina Mauchi, avo vanogara mumusha weHobhaus. Muzvare Mauchi vanoti vakawanda vari kuchera mvura munzvimbo dzisina kuchengetedzwa dzakaita senzizi, matsime uye nemunoungana mvura sezvo kuchangobva kunaya.
Tine muHobhaus tuma hamuna mvura. Kushaikwa kwemvura itori dambudziko, nekuti zvezvi tasaita nhasi ra24 kusina mvura. Saka kushaikwa kwemvura kunotinetsa kuti matoilets izvizvi futi nguva yemafruits akaita sekuti mazhanje, mango zvinenge zvichida kugezwa. Saka unozotopedzera vana kana vanhu vakuru chaivo vakungodya zvakadaro. Ndo zvimwe zvinhu zvinozoita kuti kolera iwande, sezvo kolera irimo munomanikale toita kutotyira upenyu hwedu.
Mumwe mugari amai Lucy Marange vanoti zviri nane kuti vashaye zvavo magetsi pane kuti vashaye mvura, kunyanya kuvana vacheche vanenge vachida kuonekwa kuti vakashambidzika nguva dzose.
Kuenda kukuita mvura mazuva ano kunokanganisa utano hwevanhu, nekuti mvura yakakosha. Kutoenda kwejusi kutorinanidza nemvura, nekuti mutoilet kuti mugare musina mvura kuflasha ana akapinda mutoilet zvinonetsa. Nevane vana vacheche vanenge vachikanganisika mapamba, nekuti anhu angangodhamba kwese pese. Saka korera inoramba ichidini, inoramba ingoriko ichingodii, ichingoita korera.
Ambuya Charlotte Bangano avo vanogara mumusha mukadzi kuno kwaMutare vanotiwo kunyangwe mvura ikatanga kupombwa dambudziko guru nderekuti mapaipi akachembera ayo ari kugara akaputika nguva dzose.
Mapaipi ndoaeka mapaipi, saka arongobhesta bhesta pese pese tichishaya mvura. Saka dai ambogadziriswa mapaipi ya tinongochera. Tine dambudziko remabhaketsi mashoma, saka tinenge tichingocherawo tichindoitorawo kure.
Mumwe mugari anotengesa michero muguta amai Tatenda Musabayana vanoti kushayikwa kwemvura kuvatemesa musoro sezvo nguva pachidiwa kuti vatengi vatange vageza maoko avo uye nemichero yavari kuda kutenga.
Ndiringa pakuti kana kusina mvura sesusu tinotengesa tinenge tichida mvura yekuti vanhu vageze maoko, vageze mango vasati vadya. Saka zvaakutotipa matambudziko ekuti titsvage mabhaketi ekuti munhu akatenga kana iri mango obva ageza maoko, kana ari maapples obva ageza maoko. Mari yacho yekuti titenge tinenge tisina. Kadai tangopiwawo mabhaketi ekuti tiise pamusi.
Asi mutorere wekanzuro yemutare vaSpring Mutiwi vachinyora padande mutande rekanzuro yavo kuvagari nezuro vakati basa rekugadzirisa kunobva mvura riri kutarisirwa kunge rapedzwa chero nguva svondo rino. Vayambira kuti vagari vashandise mvura zvine ungwaru uye vane zvekucheresa mvura zvinozivikanwa nekuti mabhauza avo vanokwanisa kuwana mvura iyi pamutare Fire Brigade pachena. Vamutivi vati panguva ino vanhu vasaungana sezvo zviri kukonzera kupararira kwechirwere chekorera. Chirwere ichi chabata vanhu vanodarika zviuru zvitatu mudunhu reManicaland kubva zvachakatanga muna kukadzi. Vanhu vanodarika zviuru zvisere vabatwa nechirwere ichi munyika yose uye vanhu zana nemakumi mashanu vanonzi vafa nechirwere ichi munyika yose. Asi mamutare pachipatara chemutare provincial hospital icho chava kuzikanwa nekuti Victoria Chitepo provincial hospital pane murwere umwe chete arapwa nechirwere chekorera. Nakamirira studio 7 mamutare ndini Sydney Size.
Sangano remedia center rakabatana nesangano reShine Faith Based Organization raita musangano nevagari vekwaMutoko mudunhu reMashonaland East nedonzo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo pamwe nekubvunzurudza zvakawanda maringe nekushandiswa kwemari dzeruzhinji, zvirongwa zvehurumende, budiriro munyaya dzenharaunda, utano pamwe nedzidzo. Mutoro wedu wenhau Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu waiterwa panzvimbo yema
Tinorombo vateereri ndaita dambudziko nemuchina wedu kuno tichakupai nhau pamusoro pezvaitika kwaMutoko pamusangano iwoyo kana tichinge tagadzirisa muchina wedu. Nhasi muchirongwa chedu chediaspora profile chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika tine hurukuro namuzvinafundo Morgan Chitio avanodzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheNorth Carolina at Greensboro University mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica. Muzvinafundo Chitio vakakokwa kutanga kwemwedzi uno kuti vazotaura pamusangano wevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU maringe nekukosha kwevarairidzi mubandiko redzidzo. Ngatinzwei vachitsanangura pamusoro pekukokwa kwavo uku.
Taikurukura nezveurongwa hwekuti masangano aya anomiririra varairidzi angafambire mberi sei mumakore anotevera yatingati strategic planning mumashandire awo ekuwandutsa mashandiro ewarairidzi kuitira kuti tisimudzire dzidzo yevana vese munyika.
Chii chakaita kuti munge muchisvika pakukokwa muchitaura nezvenyaya dzedzidzo idzi?
Chakaita kuti ndikokwe ibasa randinoita retsvakurudzo kana kuti research yekusimudzira dzidzo yevana vese zvichisanganisa vana vakaremara uye zvekusimudzira dzidzo yevarairidzi. Saka kune vakaonawo basa randinoita iri vakaita sana baba Robson Chere rikavafadza kuzosvika pakundidaidza nekundikoka kuti ndigoita hurukuro idzi pamwe nawo tichipawo maonero andinoita kuti tingafambire mberi sei mukuvandutsa dzidzo munyika yedu.
Imi muri muzvinafundo wemuno muAmerica, pane musiyano here kana kufanana kwamunoona padzidzo yemuAmerica nedzidzo yekuZimbabwe?
Hongu, pane mitsauko yakawanda yatinoona nemifanano zvakare. Mutsauko wekutanga ndingati dzidzo yemuno muAmerica inokoshesa zvakanyanya mwana wese kusanganisa vana vakaremara. zvichireva kuti mwana wega wega anokosheswa sezvaari achipiwa dzidzo inoenderana nezvaanoda kuti abudirire. Chechipiri, varairidzi vanotiremekedzwei zvakanyanya muno muAmerica kana tichienzanisa nekumusha, saka mushando wavo une pundutso iri nani pane varairidzi kumusha. Vanopiwa muhoro uri nani zvinoita kuti vashande zvakanaka. Chetatu, zvikoro muno zvine rutsigiro rwakawanda, atingati maresources akaita semakombiyuta, runoita kuti vana vadzidze zvakanaka kudzidza kwepamusoro vachibudirira mudzidzo dzavo. Chechina, dzidzo yemuno inopa vana unyanzvi hwepamusoro hunobatsira kugadzirisa zvinodiwa munyika kuti ibudirire. Saka tikenge tichitarisa izvi tokombeya toenzanisa nekuZimbabwe, tinoona kuti zvakati siyane. Pamafanano ndinoona kuti kurudziro yekuti vana vese vaende kuchikoro yakada kufanana iko kuno kuAmerica neko kuZimbabwe.
Dzidziso yamakapa yakatambirwa sei nemasangano evarairidzi ava, uye ichavabatsira nemutoo upi?
Dzidziso yakatambirwa zvakanaka chaizvo. Varairidzi vairakidza kuti waive wakavhurika pfungwa mukuda kudzidza zvaive murukuro idzi. Ndinoona kuti dzidziso iyi ichabatsira varairidzi ava kuti vaone zvinhu nemaonero matsva anoita kuti vatsvage nzira dzinoita kuti vagadzirise zvimhingaidzo zvavari kusangana nazvo mubasa ravo rekudzidzisa mhuri yeZimbabwe.
Mune zvimwe zvamuri kubatsirawo nazvo here kuZimbabwe munyaya dzedzidzo? Tichiona kuti imi muri kubva kumhuri inokoshesa dzidzo zvakanyanya.
Hongu, ndine zvandiri kuita kuedza kusimudzira dzidzo munyika, zvinosanganisira kubatsira vana nemari yechikoro yatikati mascholarships, uye zvakare tinounganidza mabhuku tichitumira kuzvikoro zvakasiyana-siyana kumusha. Ini zvakare ndinonyora mabhuku anoshandiswa mumayunivhesiti anodzidzisa varairidzi, nekushanda pamwe chete nemayunivhesiti iyaya mukugadzira urongwa hwekudzidzisa varairidzi, atingati maprograms, kuti vakwanise kudzidzisa vana wese muzvikoro umu kuburikidza neyatinoti inclusive education, dzidzo inotarisira nekuti mwana wega wega akwanise kubudirira mukudzidza kwavo. Ndinoitawo zvakare tsvakurudzo yatinoti research yakawanda maererano nekuti tingasimudzirisei dzidzo munyika yedu kuti igofananawo nedzidzo munyika dzakabudirira dzakaita sana America. Dzidzo inoita kuti nyika igosumukira, tichibatsira vana kuti vana vagobudirira mukudzidza kwavo, vagokwanisawo kupa kunyika yavo kuti nyika ibudirire.
Avanga vari muzvinafundo Morgan Chitio vari paRunare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM, nhasi tiri kutarisa kuenderera mberi kwekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mumatare eParamende neSenate, uye zvazvinoreva kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhengo idzi dziri kudzingwawo zvakare kumakanzuru nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato Vasengezo Chavangu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komisheni inoona nezveminda yeZimbabwe Land Commission inosvitsa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gwaro retsvakurudzo rayakaita pamusoro pekushandiswa nekugoverwa kweminda. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoparura urongwa hwavanoti huchaita kuti hurumende isarasikirwa nemari nekuda kweuori. Israel neHamas dzinoita chibvumirano chekuregerera vari muhutapwa nekumbomisa hondo muGaza kwemazuva mana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Taboka Ncube.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 kuLwezi 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje,
20.8% constitute women, both married and women in their own right, and 5.6% youth. So the youth can complain, they've also been considered in land distribution. And ordinary farmers coming from the communal areas constitute 60.8%.
Ugwalo lwemphumela yophenya olwenziwe yikhomishini ebona ngezomhlabathi olweZimbabwe Land Commission Land Report lunikezwe umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje.
So the countries accredited in Zimbabwe, and we are all here to congratulate the president for the very, very peaceful election, fair, free, and transparent. And we say, the president, we came here to reiterate our support to the people of Zimbabwe, to the government of Zimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labameli bamazwe asemhlubulweni angezansi yezwekazi ye-Afrika akumanyano we-SADC eZimbabwe. Abanye babantu abathunjwa yiHamas ngemva kokuhlasela yakwenza ngenyanga edluleyo e-Israel balokho ukukhululwa kusasa kulandela isivumelwano esaziswe yiQatar. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugwalo lwemphumela yophenyo olwenziwe yikhomishini ebona ngezomhlabathi oleZimbabwe Land Commission Land Report lunikezwe umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje. Le khomishini ithi inanzelela ukuba kulohlupho olukhulu lokuba umhlabathi omningi usezandleni zabesilisa ukwedlula abesifazane labasakhulayo, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ugwalo lolu luveza ukuba abesifazana balomhlabathi ongaba isilinganiso samachumi amabili ekhulwini 20%, ukuthi abatsha balesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% kuphela. Abesilisa bona balesilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60%. Ekhuluma emele uhulumende, unkosikazi Dinda Ibere ongumgcini sihlalo weZimbabwe Land Commission uthe kuyadanisa ukuba abesifazana ngabala mandla afana labesilisa ekuphatheni umhlabathi.
20.8% constitute women, both married and women in their own right, and 5.6% youth. So the youth can complain, they've also been considered in land distribution. And ordinary farmers coming from the communal areas constitute 60.8%. But what is now important, as I spoke of the basket of rights, is to ensure that the women and the youth and other marginalized groups enjoy the basket of rights.
Isilinganiso esiyi 20.8% ngabomama, i 5.6% ngabasakhulayo, abalimi nje bafika i 60%. Okuqathekileyo yikuba omama labanye abakhangelelwa phansi bakholise ilungelo labo.
Ubere uthe abalimi babhekane lenduba eziningi ezigoqela ukuswela imali emabhanga, ukungahlaliseki ngoba bengelangwalo zokuba ngabanikazi bamapulazi amataiku deeds esithi kumele lokho kulungiswe. Uthe uphenyo lolu lukhangele indlela umhlabathi ophethwe ngayo elizweni emaphandleni lasemapulazini aphiwa uZulu uNkulumende esithi lokho kuzaphathisa ukuba uNkulumende aphume lamacebo angenza ukuthi ilizwe lisebenzise umhlabathi ongasebenziyo. Ubere uqhubeke esithi ugwalo lolu lukhuluma ngendaba zabantu abalamapulazi amaningi kodwa akazange acace ukuba kuyini abakukhuthaza ugatsha lwezokulima ekulungiseni udubo lolu. Ugwalo lwempumela yalolu phenyo oluqhutshwe phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo luqhutshelwe umongameli Mnangagwa namhlanje, yena-ke olakho ukuba aluthulele umphakathi loba hatshi ngemva kokulubala. Omunye umnini plazi wasechivo umnumzana Thathenda Zindoka uthi kunzima ukuba besifazana babe lomhlabathi.
Inkinga ekhona kakhulu indaba yepatriarchy, i-society emingayo. So abafazi bakhangelelwe ukuthi bona babe omama, babe labantwana kuphela. Lakho futhi kule ndaba yokuthi akula msebenzi. So kungela msebenzi abomama bayabe hlupheka ukuthi bafande izinto lezi ezifunakala ku-agriculture ngendaba yokuthi kufunakala imali.
Ingcitshi kwezokulima ifundisa ikolishini ye-University of Zimbabwe umnumzana Godfrey Sibanda uthi kumele uhulumende akhangelisise ulwazi lwamacebo amunyethe kugwalo lolu ukuze ancedise ekutholisweni ilizwe isivuno eseneleyo.
Udaba lwe-land audit luhle kodwa udaba lwe-land audit mali lungela mpumelo ebhalwe emanyeziphepheni enza ukuthi abantu benanzelele ukuthi kwenzakalani ayincedi. I-land audit njalo ayisoze isincede nxa uthi abanye abantu balamapulazi alitshumi abanye balamapulazi amahlanu. So ukubona kwami ngamafitshane i-land audit kumele kube yinto ethi ngayenziwa kube lokulandela ukuthi kwenzakaleni.
Ukuphathwa komhlabathi elizweni indaba esegudwini selokho ilizwe lasungula uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi olwe-land reform ngomnyaka ka-2000. Kulamapulazi amaningi athathwa ngabensundu kodwa lokho engasetshenziswa ingcishi zisithi kumele uhulumende abone ukuba amapulazi lawa ayaphiwa abantu abenelisa ukulima ukuze ilizwe lingabulawa indlala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labameli bamazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi ye-Afrika akumanyano owe-SADC eZimbabwe. Lumhlangano wenzelwe esigodleni sakhe ese-State House namhlanje. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngesikhathi uZulu ekhangelele ukuba i-SADC izakhangela ingxabangxoza yesimo sezombusazwe kweleZimbabwe. Ekhuluma ngemva komhlangano lowo okhokhela abezigodli zabameli be-SADC eZimbabwe engummeli wakule Angola umnumzana Agostino Taravasa da Silva uthe umhlangano lowo ube ungenye yezindlela zokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe aweSADC. Umnangagwa wachasisa ngesimo esiselizweni. Umnumzana da Silva uthe bafunde okuningi bathatha lelo thuba ukwenzela umongameli Mnangagwa amhlophe ngokuquba ukhetho olukhululekileyo.
SADC countries accredited in Zimbabwe, and we are all here to congratulate the president for the very, very peaceful election, fair, free, and transparent. And we say, the president, we came here to reiterate our support to the people of Zimbabwe, to the government of Zimbabwe. So Zimbabwe is not alone.
Amazwe aweSADC alabameli kuleli alapha kwenzela umongameli amhlophe ngokhetho lokuthula lokukhululeka. Silapha ukuze sekele abantu beZimbabwe lohulumende weZimbabwe, ayikho yodwa iZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Siziba uthi njengebandla bathemba ukuba iSADC izalungisa indaba zokungaqhutshwa kuhle kokhetho eZimbabwe hatshi ukuvuma amanga ukuthi umumo oselizweni muhle.
Ibhalele eSADC sibatshela nokubazisa mayelana nodube selizweni, ikakhulu ke indaba ye-deteriorating human rights situation. Ungakhangela kathi sidubo selizweni kuhlukunyezwa kwabantu, ukukhishwa kwama-members of parliament lamakansela ongekho emthethweni. Konke lokhu kuzalwa ludubo olwaphuma kukhetho luka-2023 mhlaka-23 August olwayenza ngendlela engekho emthethweni. Yinto okufanele siyi-resolve, esithi thona resolving the disputed 2023 election, ngoba yikho lapho kule ndaba okufanele kulungiswe khona.
Abezanu PF bona bathi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo kungela zikhubeko, njalo akulanhlanganiso loba abavela kwamanye amazwe afana le-SADC AU lezinye. I-SADC yakhipha ugwalo lwayo lokuphela kokhetho lapho ethi eleZimbabwe kumele lilungise okuthize okungazange kuhambe ngemfanelo, iningi lisithi kumele ingenele ukufuthelana kuselizweni. Kodwa embikweni ekhitshwe ngumongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi uthi ilizwe lakhe kalisoze likhulume okuningi ngokwenzakale kwele Zimbabwe emphakathini, esithi ilizwe lakhe likubona kungcono ukukhulumisana ngenhlonipho ngasese. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye babantu abathunjwa iHamas ngemva kokuhlasela eyakwenza ngenyanga edluleyo eIsrael balakho ukukhululwa kusasa kulandela isivumelwano esaziswe yiKatam. Phansi kwesivumelwano lesi, amabutho e-Israel azakuma ukuhlasela eGaza okwamalanga amane. IKatam ithe iHamas izakhulula abesifazane labantwana abangamathumi amahlanu, kukanti Israel layo ithe izakhulula amaPalestina esifazane labantwana abavalelwe entolongweni ze-Israel. Isivumelwano lesi esaziswe namhla ekuseni siza ngemva kokukhulumisana okwamaviki ambala obekukhokhelwa yiQatar, iMelika le-Egypt. IMelika ithi phakathi kwabantu abazakhululwa iHamas bakhangelele ukuthi kulezi zalane zeMelika ezimbalwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Freedom Alliance.
Vele kufanele ukuthi abantu labo bakhulule, futhi hayi bona kuphela, abaningi kakhulu, ngoba vele yonke isiphetho sayo yikuthi kukhulule. Okuyikho kutshengisa ukuthi ngabe vele yikho abaqala abakwenza khonapho vele impi yakhona iqala, bahle bayivala bakhuluma ngabe kwasiko.
Futhi-ke isizwa lezi singangazo zinamba ezimane kakhulu, bekumele vele bakhulume ngokuthi umuntu wonke uyakhulula. Ngabona umuntu ofana nalami engathi yivictim eyomvukazo, ngiyakwazi ukuthi kusho nxa abantu abangomama benjalo besengabantwana liyabe lila unxa kuyikuthi umuntu sesimeni senaleso sikhona labantwana lapho konke kuyinto embi kakhulu.
Ye, baba Ncube, sikhangela lapha kungaba yikutho ukuthi sekuseduze nalo ukuthi kungaba lesivumelwano esokuthi kumiswe impile. Ubona ngani lokhu kungaphathisa na ukuthi kuhle kume nje ikuliwa lapha?
Ye, isivumelwano ngicabanga ukuthi khona siseduzane, njalo isivumelwano singaba khona yikho vele kuzakwenza ukuthi kume ukuliwa okwenzakalayo, ngoba vele kudingakali ukulwa okwakhona. Abantu vela ngeke uthi khona uzababulala ubaqede ukwenza ukuthi kube sokuphela ingxabano elilayo. Kumele bona abantu bavumelane ukuthi lina hlalanini lapha, thina sihlale la, njalo bakuhloniphe khona lokho abayabe kuvumelene.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelele enhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Freedom Alliance, exoxa le-Studio 7 ese-South Africa. Abalwela amalungelo oluntu bathi kuyaqhela ukufuthelana phakathi kwebandla le-TRC leZANU-PF phambilini kokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka-9 ngenyanga ezayo. Bathi kulokufuthelana njalo phakathi kwebandla le-TRC lona lodwa okubangelwa yikuxotshiswa kwamalunga aleli bandla edalele ephalamende lakumakhansili ngozithu ngunobhala jikelele we-TRC umnumzana Sengezo Chabangu. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenxe ezachiwa ngamalunga e-CCC axotshiswa nguThabangu, okuyinto ecunula kakhulu umkhokheli waleli bandla, umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bakhe abathi uThabangu usetshenziswa yiZANU-PF. Sixoxa lo umkhokheli wenhlanganiso elelwa amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu, umnumzana Mbuso ofuzwayo.
Kulokufuthelana kakhulu ibandla eleZANU-PF likhanya lifuna ukuthatha umbuso ngazo zonke indlela, impilo zabantu kalisaziqakathekisi okuyinto edanisayo. Mbona kuyinto embi kuSouthern Africa, yithi lizwe eliyangisayo ukuthi kungathiwa kuzaba lokhetho, either i-by-election, i-general election, abantu baqalisa ukuba sevalweni, ikanti kwezinye indawo yisisikhathi sokuthi bebonise ukuthi bazwa njani. Khonoko into edanisayo, into okufuza ukuthi abantu ngabe siyatshintsha kuyo, ikakhulu ibandla eliphethe amandla for 43 years ngabe liyakhuthaza abantu ukuthi abantu bahamba emtini besiyalwela ukuthi abantu bebe nama-political rights, bekwanise ukukhetha abantu ubukhokela babufuna. And lokuthi ngemva kokubulala abantu abadlula i-20,000 emaNdebeleni, lanamhlanje ipolitics zabo eziprimitive ezokubulala abalokhu bengakazichiyi.
Ukufuthelana okuphakathi kwe-CCC yona yodwa khona kuyakhanya yini nxa sikhangela ukulwisana okukhona phakathi kukaChamisa loThabangu?
Okwethusayo eceleni likaChamisa lelikaThabangu yi-1 yikuthi kambe uma bengaphiwa umthwalo wokuphatha ilizwe, ngoba kuhlangene amasela, kuhlangene abantu be-church, kodwa mase liyathatha umthwalo wobukhokheli kuzeli kuvuma ukuthi hhayi i-society ilabantu abatshiyeneyo, kodwa bonke bona la bantu betshiyene kufuze bephile kuze kuhlale kuboniswana. So mbona ngazathi kwehluleka kwabo ukuthi sokuze kwaqeda isikhathi esingaka bengabazange abakwazi ukuhlalisana phansi. Kuyathusa ukuthi uma bengaphiwa umbuso, it's either abantu bangikhona yilabana bathi uma esemandleni uthi yindlela yami kumbe nakula ndlela. Ngoba ebukhokhelini nyabe ngikhangelele ikakhulu mina ukuthi umuntu uma kube lohlupho lubanjwa njani. Ngiyehluleka khonapho okuningilingakukwenza ngoba ikumuzi oba yikho kona. Umuzi vele ulezi nkinga time after time, kodwa okuqakathekileyo yokuthi inkinga lezo lizibamba njani. Liyakwazi ukukhulumisana, liyakwazi ukukhumisana umlotha, impilo iqhubeke. Kodwa ukuthi namhlanje uChamisa loThabangu baloke kufuthelene kwenza abantu beZimbabwe vele abadabukile behlale bedabukile, ngoba kodwa ithemba labo ukuthi engxenye iopposition ingadala umehluko.
Inkantolo ubona iluphatha njani udaba lwe-CCC lolo?
Inkantolo mbona izalubamba udaba lolo, kodwa mina njengama-peace practitioners bengicabanga ukuthi okokuqala bekube ngafuzanga vele udaba lwabo lulungiswe inkantolo. Bengicabanga ukuthi bona bekufanele ukuthi behlalisane phansi bethi hayi kuyini esingakuvumelaniyo. Njengoba singakuvumelani, kuyini esingakwenza ukuze singadilize umhlangano, ukuze singadilize le themba labantu beZimbabwe? Ngoba ntanti uhlupho engilubona lukhona kunhlangothi zombili yikuthi basuka bekhangele bebona ngani abantu abavotileyo ngamalunga abo. Abantu abavotileyo ayisomalunga e-CCC ngabantu beZimbabwe abangasuthiseki ngombuso weZANU. So khonoko abakwenzileyo manilalele kuyadumaza abantu. Ulabantu sibili uthi umuxoxa labo bezwe besithi hayi ukuvota akusela ncedo, ukuvota sivotile abantu sebekhitshwe eparlamente sivotile. Kuningi izinto abantu abakhala ngazo, kuningi kodwa bekukhangelele, kodwa ngenxa yokuthi ubukhokheli bangikhona bukhethe ukuthi behluleke ukuthi uma sokulodubo buyehlalisana phansi kuboniswane, kungazange kwa-affecta umuntu ongasilolunga labo kodwa bavoteleyo. Ngoba ivoti leyi amalunga abo malutshwane kakhulu kulabantu beZimbabwe abavotileyo, and ungakhangela baningi vele esikhala ngabantu beZimbabwe abangavotiyo. And isizathu ukuthi ungabadingisisa abanye babesithi hayi okumelwe yiZANU kangivumelani lakho, ngingavumelani futhi lokumelwe yi-CCC. Kodwa khonoko mbona ngazathi basuka bengakuqakathekisi iludubo esilalo.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu, exoxa lo Ntungamili Nkomo owe Studio 7. Izakhamizi zasewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo okwamankampani aphatheka emsebenzini okwemba amalahle ecall esiqintini lesi. Zisithi ubhuqu lubambe nki indawo yonke okungafaka impilo yazo emvelo kanye lezilimo engozini. Kwethula uNokuthaba Dlamini.
Abahlali bemadumabisa eingagula kanye nje lezinye iziqinti bathi eminyakeni yemihlanu edluleyo sebenanzelele ukwanda kwamankampani asebenza ukuletha ubhuqu oluphambanisa umoya ophefumula ngabantu emadolobheni kanye lemaphandleni. Umnumzana Simon Chuma odabuka emadumabisa uthi amankampani afana labo Sino Hydro, Zambezi Gas, Makomo Resources lamanye asebenza duzane kakhulu lemizi yabantu okwenza begcine behotsha umoya wamalahle.
Akepa mahlayana amalahle bathwala ngamarori ama haulage trucks lawa besebenzisa imigwaqo yona le esetshenziswa ngumuntu wonke ama public roads sebewabulela ama roads lawa sekuyipolishini uthuli lodwa lwesabukayo akavalani labantu. Bona babhizi nje ngokwenza ibusiness yabo bethatha izimali lapha besiya ngakibo kodwa bengayenzi lutho ukuthi kumbe basuppress idust kumbe bayenze njani.
Inkulumo kaChuma igcizelelwe ngukhansela Brian Chikumbo kaward 3 eWange Central.
Every day kukuzitshila ama clouds edust and also we have got EHDM layo futhi nxa kulo moya it blows ku direction ye compound.
Uchuma uthi yena sesesabela impila kahle yakhe ngoba ubhuqu lolu luza lemikhuhlane enjengeyofuba.
Nxa ulwele ebusuku uyabusiza ukuthi sugcwele uthuli laphansi unganyathela. Haya phela abantu abaningi vele nxa bevuka awungeke utsho ukuthi ulele gezile ezinyaweni lapha kuyabe kumnyama lutho. Nge dust yangkhona yena le fine dust yabe wele phakathi kwezindlu. So bathi hiyo manje enjani elimazayo kumaphaphu lapha.
Omele isigaba lesi edalele parliamente umnumzana Daniel Molokele uthi ihlupho lezi zidinga ukukhangelwa kulandelwa isisekelo sombuso ethi izolo bekungenje.
Bekungela indaba yama pollution lesibonayo. Ungahlonitshwa kwemvelo, ungahlonitshwa kwemfula, izintaba esikubona kulezi nsuku. So siyakhuthaza ukuthi ni ama-companies ahloniphe imvelo ewange.
Ephendula kulokho umnumzana Mgcine Ncube wenhlanganiso kahulumende e-Environmental Management Agency uthi inhlupho lezi zivamile ngesizathu sokuba ezinye inkampani kazilandeli imithetho yemvelo.
Efforts are being channeled towards ensuring that dust roads are being suppressed.
Siyafundisa izakhamizi zewange ngendlela abangazivikela ngazo ethuluni lolo. Njalo silemizamo yokwehlisa uthuli emgwaqweni kanye lokususa eminye imizi endaweni lapho okulohlupho lolu.
Uhulumende ngomnyaka ka-2017 wanika izithupha zokwemba amankampani amaningi eZimbabwe ngenhloso yokuzama ukukhulisa uhlangothi lwezemigodi ukuze ulethele ilizwe inzuzo engaba ngamadola emelika alitshumi lambili 12 billion ekupheleni kwalomnyaka. Kodwa izakhamizi zalumango zithi inzuzo leka bayiboni ukuthi iyangaphi. Besithi le mifula efana labodekha ingcolile, izifuyo ziyaphunza kanye lenyamazana zendle ziyafa ngokunatha amanzi ale mithi asetshenziswa nxa kusenjwa. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Freeman Ncube owabumba inhlanganiso yeMatabeleland Development Initiative. Umnumzana Ncube yena osebenzela eBhilitane ukhokhela uhlelo lokwakhiwa kwesikolo seprimary emaphandleni eRosebank eBubi District eMatabeleland North.
Sizama ukuthuthukisa isigaba seGlenup Rosebank Village
One, secondly, abantwana abancane ba travela almost more than 10 kilometers to go to the next primary school. So abantwana basakwanisa ukuthi baye esikolo, bancane kakhulu ukuthi ba walk those kind of distances. So in the end you find ukuthi they don't even reach up to grade 7 kwesinye isikhathi baqala sokulate ukuya esikolo. And by that time, they've lost ama stages amaningi kakhulu for that reason. And uthola ukuthi kwesinye isikhathi labantwana bona laba abaya basahambi vele completely, they completely then disregard ama parents bagcine bengasabahambisi nasesikolo completely. And we are avoiding those ama small kids as young as grade 6 and 7. Sometimes they bagcina bezithwala besiba lezi besiba lama pregnancies. Hence of the ama distances, lama incidences ezindleleni khonaphana nxa behamba, uthola ukuthi you know, the things like kidnapping, like rape.
Uhlelo lolu olokwakha isikolo selukusibanga siphi?
Siluqalise khathesi nje with I think it was October. It was through organization yethu ngathi yami, I'm the founder of iMathebelele Development Initiative. And so the community yase Rosebank, Glenup Rosebank, sahlangana eRosebank village ukuthi, and we are thankful ukuthi ukansela wakhona uward 14 also took the initiative ukuthi appreciate that type of development. So she is part and parcel of uhlelo lonalolo, so which is very thankful. Losobhuku abambiza wathi ngulotshe Sibanda.
Uhlelo lolu luhamba njani? Abantu abangena lapha bephathisa ngezimali lokunye okokwakha ngabantu abavela ngapi? Njalo usizo lolu lukhangelela ukuthi lungaphathisa ukuthi isikolo sibe siphele kwakha nini?
Abantu abancedisayo, they are from all walks of life. Ngama locals khonapho eZimbabwe, ngama diasporans ngaphandle kwamazwe, from America, Canada, USA, England, Australia, Japan, China, wonke nje indawo zonke, South Africa labo. Siyakhankasa zonke lezo ndawo ukuthi sicela uncedo lona lolu ukuthi bancedise. Ama donations kakhulu, yes, kungaba izimali, kodwa we appreciate ukuthi abantu sile bill of quantities eyiyo ele izinto ezivunekayo, izitina, osamende, o quarry stone, o river sand, o pit sand, into ezinjengazona lezo. Ngiphinde ngibonge futhi ukuthi i-community yaseGlenup Rosebank yona ngokwayo isuke yaqalisa ukugebha.
Abangafuni ukuphathisa ukuthi uhlelo lolu luhambe kuhle bengalithinta njani?
I-community yethu ilo chairman we-project yona leyo ekhona yona leyo bambiza bathi ngusiziba. Usiziba ungamthola ku +26378404-6745. Ngizayiphinda futhi number +26378404-6745. Bese liphinda lithola lami mina uNcube, uchairman we-MDI, which is +44794798-7285. Ngizayiphinda futhi +44794798-7285. Kule zona lezo number yizo lapho elingasithola khona. Siyacela sinezitulo esicela ezabantwana, amabhuku abantwana ukuthi baqalise. Sifuna next year siyenze i-temporary structure ukuthi baqalise whilst sisayakha the main structure, yenze i-temporary structure ukuthi baqalise ukufunda khonapho ku-temporary structure yona leyo. Siyacela uncedo kuzo zonke lezi, ngamabhuku, ngamapenseli, ngamadeski, kodwa kakhulu imfanelo zezakhiwo kwakha isikolo sona lesi esitha. Singabonga kakhulu kakhulu sibili.
Lo ube ngumnumzana Freeman Ncube okhokhela uhlelo lokwakhiwa kwesikolo seprimary eRosebank eBubi district ehlala eBilitane. Good Life Talk, obuhlelo Diaspora Forum Namhlanje sixoxa lezizalane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ukuzwa imibono yazo ngodaba lokuxotshiswa ezikhundleni ephalamende lakumakhansili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.